Marvel's at DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 20 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Sarudzo dzemaprimary elections dzange dzichifanirwa kuitwa nhasi nebato reZANU-PF dzave kuzoitwa mangwana. MuAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanosvitsa gore vachitungamira nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba ekuti kumisikidzwa kwechivakwa chekurangarira vakafa munguva yegukura hundi kumatebeleland hakusi pamutemo. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reIbheji likaZulu vambuso fuzwayo vati havasi kufara nemashoko avacharamba ekuti chivakwa ichi chakavakwa zviri kunze kwemutemo.
Tinofunga kuti tichakumbira mvumo kuye kuti tiise maplaki anomirira hurumende yakaurara vanhu, so hatingaende kuve hurumende yacho kunotsvaka mvumo.
Izvi zvatsinirwa nemutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure, avo vati mashoko avacharamba anoratidza kuti hurumende haina kuzvipira kugadzirisa nyaya yegukura hundi.
Nyaya yekuisa dombo pamakuva evafi haidi kupindurwa nehurumende, inyaya inoitwa nevanhu vakafirwa. Zvinotaurwa navacharamba kuti vanhu vakaisa dombo matombo pamakuva evanhu vakapondwa vakaparadzwa kubhalakwe nehurumende ZANU-PF kunzi vanofanira kunge vapiwa mvumo nehurumende. Izvi zvakwakurashika kwemukuru, hazvitendegwi nekuti vanhu ava ndo vakarasikirwa nehama dzavo. Vane simba rekurangarira hama dzavo nemurangariro wavanoda. Hurumende yakaponda vanhu ava, tinenge tichitarisira kuti ingatovei ichikumbira ruregerero. Zvatinoona izvi zvinosvodesa kuti hurumende iyoyo yakamboponda vanhu, inotuma vanhu kuti vaputse vatomba anenge aisirwa vanhu ivava vari vachirangarirwa nehama dzavo. Vapedza kuputsa voti zvakaiswa zvisiri pamutemo. Tinotibuda, hazvisizvo mafambiro anofanira kunge achiitwa nyaya idzi.
Vafuzwayo vati havasi kuzofa vakakumbira mvumo yekuisa mumisikidzo uyu kana kuti memorial statue kubva kuhurumende, vachiti vachaidzosera zvakare.
Nhasi tichavaisa achiita achingati vachavavhisa kana vachiita, but we can't fail to put them.
Hatina kukwanisa kubata vacharamba kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo pataenda pamhepo. Sachigaro wekomisheni unoona nezvekupodzwa kwemaronda Justice Selonare vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira, asi vamasaraure vati hurumende inofanira kukumbira ruregerero pamusoro pekuurayiwa kwakaitwa vanhu munguva yegukura hundi uye hama dzevakafa dzoripwa.
Hurumende inofanira kuti vose vanga vari involved tisvike panguva yekuti vanokumbira ruregerero, hurumende yokutungamirira urongwa hwekuti tibve panyaya yekuramba tichidzvanyirira vanhu vakatakatouraya kare, tivape mukana, pataurwe chokwadi, paite nyaya yenhaurirano, paite nyaya yekudzoreredza zvakarasikwa, paite nyaya yetruth telling, nyaya yekombanzete yereparation, paitwe nyaya yekuti kana paitite healing senyika tibatane tifambe pamwechete zvinoitwa chete kana NPRC iyo yakanyorerwa nebupiro remutemo kuti ite basa iri yakwanisa kuita urongwa huchitangira muvillage ichizwa pfungwa dzevanhu kuti vanhu vanofungei vanhu vanosvi chingade kuitwa tirespectawo zvinenge zvaitwa nevanhu vakafirwa tichienda mberi panext stage yekubhadhara mareparations tichienda pamberi pakutoita justice kune vakapara mhosva vachiri vapenyu vange vachisungwa vachitongwa nemhosva dzavakapara nokuti kuuraya munhu kuuraya munhu hazvinei nekuti papari pagukura hundi kana panguva ipi totarisira kuti vese vakapara mhosva idzi tichionawo justice ichidi ichiitwa
gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vati tigozovabata parunhare asi vazoti vanga vave mumusangano mumisikidzo uyu unonzi wakapwanywa musi wa4 ndira nevari kufungidzirwa kuti vasori uye akakave kechitatu mumisikidzo uyu uchipwanywa mukati memakore matatu zvinonzi pane vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurayiwa munguva yegukura hundi kumatebeleland pamwe nemumidlands munguva yeutongi wevaimbove mutungamiriri wenyika mushakabvu robert mugabe mutungamiriri wenyika pari zvino vaemarson munangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori panguva yegukura hundi ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu gumi 10 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana mana ane gumi neumwe 411 vakabatwa nechirwere ichi nezviro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevatanhatu 5276 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvinomwe zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevaviri 227,552 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezviviri zvine mazana masere ane makumi matatu nevana 4,222,834 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mana ane makumi mashanu 3,249,450 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvina mazana matatu ane makumi matatu nevatatu 33,331 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi Bato reZANU-PF rinoti sarudzo dzepaprimary elections dzange dzichifanirwa kuitwa nhasi kusarudza vachamirira bato mudare reparamende nemakanzura dzave kuzoitwa mangwana mumashoko kuvatori venhau munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa vamike bima vati nhengo dzedare repolitbro central committee nedzekomishen inoona nezvesarudzo yenational elections commissioners ndiyo vanenge vachiona kuti sarudzo dziri kufambiswa sei asi vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nyaya yemhirizhonga ndiyo yapa kuti sarudzo dzimbosendekwa parutivi vamwe vari kuda kukwidza musarudzo idzi vari kupomerwa mhosva yekutenga mavhoti uye kuita mhirizhonga vamwe vaida kukwikwidza musarudzo dzekukwekwe central vabishop candros mugabe navaenech ncuve vakatorambidzwa kupinda musarudzo hatina kukwanisa kubata vabima kanawo mutauriri webato iri vakris mutsvangwa sezvo vasina kunge vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo Vatungamiri weAmerica vaJoe Biden mangwanani anhasi vataura pamusoro pebasa ravo uye nezvavanotarisira kuita gore rino ra2022. Nhasi 20 ndira vaBiden vasvitsa gore vava mutungamiri weAmerica. VaBiden vati gore rekutanga rekutonga kwavo ranga rizere zvinonetsa asi vachiti pakaitwavo mabasa makuru ebudiriro.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs. More jobs in 1 year than any time before.
Takavamba mabasa matsva anosvika mamiriyoni matanhatu zvinova zvinhu sezvamboitika munorondo yeAmerica. Uwandu hwevanhu vasiri kushanda hwakadzika kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana. Takadzikisawo hurombo muvana nezvikamu makumi mana kubva muzana izvo zvisati zvamboitikawo munhoroondo yenyika ino. Mabhizimisi matsva mazhinji akavambwa. Mushure menguva refu, vashandi vazhinji vakawedzerwawo mari dzemihoro. Takadzikisirawo mamiriyoni nemamiriyoni emhuri mutengo wemari dzekurapwa.
VaBiden vatiwo vanofunga kuti Russia ichapinda zvechisimba munyika yayakavakidzana nayo yeUkraine, vachiti America nemadzisawira ayo ine zvirango zvisati zvamboonekwa zvavakagadzirira kutemera Russia kana ikaita izvi. VaBiden vati vanoda kurwisa kuti mitengo yezvinhu idzike. Vachitaura pamusoro pedenda recovid-19, VaBiden vazivisa kuti zvikoro zviri kuvharwa pamusoro pecovid-19 zvishoma, vachiti zvikoro zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana hazvina kuvharwa, vana vari kuenda kuchikoro zvakanaka. Vati hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuita kuti denda recovid-19 risaramba richishungurudza nyika.
We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Tiri kuita zvose zvatinogona tichidzidza pamwe nekuvandudza zvinhu mukurwisana neCOVID-19 takatarisira remangwana risina denda iri. Zvandinoziva ndezvekuti mushure memakore maviri ekurwisana nechirwere ichi, vamwe vazhinji vave kuneta, vamwewo vachiremerwa, asi tave pane chimwe chidano. Tave nezvombo zvekurwisa chirwere ichi zvinosanganisirawo zvinhu zvakaita senhomba, mamask uye kuvheneka vane chirwere ichi. Vakwegura vanosvika zvikamu makumi manomwe nezvishanu vakabayiwawo nhomba dzose dzeCOVID-19.
So get vaccinated, please. And get your booster.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vaBiden vataura zvinhu zvinodiwa kunzwikwa nevanhu vazhinji.
Vakataura nyaya hombe dzinosanganisira hombe iri kubata pasi rose yeCOVID nezvavari kuzama kuita nezvavakaita pagore rakapfuura vari vachitonga nezvavari kuzoda kuita kuti vafaite COVID. Vataura zvekare nyaya yekuvhiringidzwa kuri kuita upfumi hwenyika yeAmerica neupfumi hwepasi rese. Vakataura zvepamusoro pomutemo unokumbira mari kuparamende yeAmerica wavanotiwo Build Back America kuti vasvika papi nechirongwa chacho plus vanozviitirei izvozvo. Saka zvinhu zvikuru chaizvo tikanyanya kudzaka kuti paCOVID pacho chii chavanozvitutumadza nacho, chavakaita zvekare, zvavari kuita nezvavari kuda kuzoita kuti varwise chirwere ichi. Vari kutaura kuti ivo vari kugadzira matesting kits eCOVID achange achipuwa vanhu mahara, mamaski anenge achipuwa vanhu mahara emhando dzapamusorosoro, mamasiki acho iwayo.
Munofungei nemashoko avo pamusoro peiri pakati pavo neRussia maererano nekuda kupinda zvichisimba kweRussia muUkraine?
Inyaya hombe chaiyoyo yavazovhunzwa vapedza kutaura vachi kuchibisisa chaizvo kuti vano zwana nomutungamiriri weRussia vaputin vachitaurirana vachibudana pachena kuti kana Russia ikaita zvichisimba zvokupinda muukraine inobva yapiwa masanctions asati amboonekwa pasi pano ziva vataura ivo kuti tinoziva kuti Russia ine oiri kana petro nana diesel vayavaya yainotengesa kune dzimwe nyika vati vanogona kuzvivhara izvozvo ufumi hweRussia hukadonha vakataura zvekare kuti Russia inofanira kuziva kuti ufumi hwayo huindirire mberi inenge ichida US dollar kutenga zvinhu zvokunze nokutengerwa nedzimwe nyika vanogona kugadzira zvekare zvinoita kuti Russia ishungurudzike zvekare ivo vanhu vari kuzvitutumadza vaBiden vachitaura kuti vane shamwari hombe dzakasimba dzenato dzaana Britain uko Europe yose dzinovatsigira mutungamiriri weRussia uchaenderera mberi nokunopinda muukraine akatariswa nepasi rote saizvozvi izvi zvinogona kugwadamisa ufumi hwake pasi
mataura nyaya yeufumi pane chavataura here pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muamerica maererano namagariro avanhu maererano nenyaya dzeufumi munyika pari zvino
vataura zvakawanda pamusoro pekuvhiringwa kuri kuita ufumi hweamerica pamwe chete noufumi hwepasi rose nokuti vataura ivo kuti kukwira kuri kuita mafuta epetro nedhiziri pasi rose kuri kuita kuti zvinhu zvidhure munyika yeamerica nedzimwewo nyika vataura zvekare ivo kuti tiri kuona kuvhirwa kunoita ufumi hweamerica nenyaya yechando chiri kudonha chichiadza kuti ndege dzisumuke dzichiende kwadzinoenda motikari dzidhirivhara vataura zvekare ivo dambudziko guru riri kuita maamerica rokushayikwa kwavashandi vanoshanda mabasa akasiyana siyana
kana ukatarisa kuti speech yavo yavakaita munoona sokuti yange yakanaka here zvekuti vanhu muamerica vanogona kuitambira sechiratidzo zvokuti vari kuita basa ravo zvakanaka uye kuti gore rino iri zvinhu zvichaita nani pagore rapfuura iri
speech yacho yanga yakanaka kuvanhu vanoteerera chinoonetsa nechokuti ruzhinji runogona kushayiwa nguva yokuteerera speech yacho yekuti nyange yakanaka kunaka kwacho kuvanhu vasina kunge vakateerera hakuzonatsi kuonekwa asi kuti vanhu pasirose vanozobvuma kunaka kwezvinhu zvinenge zvataurwa kana vaona mabenefits azvo
avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7.
Kota rezveupfumi muzvinafundo muturi ncuve vakadomwa nerimwe bepanhau rinonzi Financial Africa seumwe wemakurukota anoona nezvemari mashanu emuAfrica akabata basa ravo zvakanaka muna 2021 vachinyora padandemutande ravo retwitter vancuve vakazivisa kuti vakadomwa nebepanhau rerurimi rwechifrench riri kusenegal vancuve vari pakati pemakurukota ekumauritania Benin, Nigeria ne DR Congo. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti hapana kunyatsokujeka kuti chii chaicho chaitariswa nevakavhota.
Onerangu ini we Financial Africa hongu ari kutiudza kuti assessment yavo ranking yavo iri based on ma vote, popular vote, uyo yavari kuti qualitative analysis yema candidate. Hazvina kunyatsa kujeka kuti tizive kuti kana vachiti qualitative analysis vari kutarisa chii. Asi mafungiro angu kuda vari kutarisa nyaya dzeinflation muZimbabwe, maybe kubva vamutuli zvavapinda over the past 3 years, uyo zvakare nyaya yeeconomic growth. Ndoma two main economic indicators awanogona kunga washandisa. Saka kana vakashandisa maybe ma indicators iwayo hongu zvinogona kubuda sekunge pakashandwa basa.
Ngatiti pakashandwa basa, Dr. Chitambara, asi pane shanduko here riri kuonekwa?
Hongu pakashandwa basa but matambudziko achirimo. Saka I think those andingangotaura kuti handizivi kuti kana vari kuti qualitative analysis washandisa chii chaizvo kana washandisa nyaya dzeinflation watarisa nyaya dzeinflation uye nyaya dzegrowth pane shanduko yataona yaitika even though shandiko iyoyo hairei kuti zvinhu zvanaka munyika hairei kuti mabasa akutowanikwa munyika zvinongoreva kuti takwanisa kuita growth gore rapera zvachikonzereswa nekunaya kwakanaka kwaita mvura gore iroro uyo zvakare zvinongoreva kuti inflation yedu ichiri pamusoro but yapari nani than payanga iri makore maviri kana matatu apfuura.
Iko kudomwa uku kungava nehudzamu hwakadi tichitarisa iro bepa nhau reFinancial Africa.
Ebare Financial Africa chokutanga ndechekuti jekese kuti harisi kuFrance asi ibepa riri kunyika yeSenegal kuDakar. Harisi bepa rinonyanya kuzikanwa chaizvo indaisatorizivawo. Maybe sekuto riri kuSenegal ende kuSenegal vanotaura French saka kuno hatinyanyi kuriverenga kana kuriona. Saka handikati bepa rine mukurumbira zvakanyanya sekuti riri base kunyika yeSenegal kucapital city yawo inonzi Dakar.
Saka tichitarisa kupinda kwava mutuli mumakurukota mashanu akashanda zvinonwisa mvura muAfrica zvinhu zvazvingabatsirawo here nazvo upfumi hwenyika tichitarisawo kune vanokweretesa dzimari nemamwe masangano anobatsira.
Hazvina chakanyanya chazvinonyanya kubatsira isipecia takatarisa sekta yekuti zvinhu hazvisati zvagadzikana inflation yedu ichiri pamusoro zvakanyanya uye tine mastructural challenges atiri kurwisana nawo akaita senyaya dzedebt distress akaita senyaya dzehigh levels of informality akaita senyaya dzehigh cost of doing business akaita senyaya dzeinfrastructure yedu isina kumira zvakanaka saka izvozvo ndo zvatinofanira kunge tichigadzirisa atingati mastructural impediments mastructural bottlenecks anoita kuti doing business yedu iwandudzike zvakanaka wemabhizimusi wekune dzimwe nyika wade kuuya kuZimbabwe kunoita zvemabhizimusi saka matambudziko atinawo akakurisisa isipeka kunyaya dzeinfrastructure kumaroads tinoda lot of investments ive kunyaya dzehealth public health nyaya dzeeducation nyaya dzesocial protection kunoda alot of investments ikoko kuti tikwanise kunge tichiwandudza yatingati productivity necompetitiveness yeeconomy yedu.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Akadi vashamarari veStudio 7. Ndinorwadziwa navachiwengwa. Vachiwengwa vari kushungurudza mheri mubayiwa. Vari kushungurudza. Ko vanorwira kodzero dzavakadzi vakaenda kupiko. Vakaenda kupi vana Sisilia Munangagwa? Vaenda kupi vasingamiriri merumbaiwa? Shua 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 vachivengwa. Namakuriro amakaita muchiomesera munhu kuti haafani kuona vana vake, haafani kugara nevana vake. Hamuoni kuti zvamunoita izvi chero muchida kuita presidenti? Hapana munhu angakuvhoterai. Hapana chimwe chinhu chinofendesa mheru mubayiwa. Ari kufendesewa nemwe. Dzorai mwoyo wenyu, dzorai mwoyo wenyu. Ii ndinoti chero vacho iwawo vamuri kudanana nawo vachiwengwa, ngavatodzidza. Because zviri kuitika hazvitangiri pana mheru mubayiwa, zvichauyawo kunext wamuchatora.
Konai mwana weZimbabwe uchasunurawo rini? Unotorerwa ivhu rako kumaruwa kumusha korichipuwa maChina kongoramba uchindiri weZANU PF. Nyika yondongwa yekuti vana vanotamharara kutamhanda panda dotori chapungu ndotsvaka kufura furomanyero kune dzimwe nyika wokuramba waiti iwe uri wezanu pf watiza nyika napo wakusouth africa unongoti ndiri wezanu pf inini ukogara mureserva muya zvokugara zvokuti nemari yekutenga nyatera norushariwo asi nongoti ndiri wezanu pf pai ndiri wezanu pf ando madhimoni zvaya anongori pachena anotogoka shavire nhamwero
Studio 7, Studio 7, makadini niko, makadini. Mapurisa wanondipedza same time. Anongwarira kungosunga vanhu vezvimota zvemushikashika. Nekuti hanzi mota dzina number plate. Mbavha dzarura nyika yose, havana zvavanodziita. Asi kungongwarira vanhu vanotsvaka zvavo kurarama, vasingabiri munhu. Zvimwe zvinhu zvavakuitiwa izvi zvanguva zvokushandisa chisimba kuti sezvo tiriso tinotonga tinongodzvanyirira chete toenda panyaya yamarriage wengi mari mbaiwa komera ambotadzeiko nyika yose nhaimo kuvanomushungurudzirei vasikana veduwei vasadaro chiwenga ari kutora advantage yokuti ndiye vice president asi ngazive kuti kudenga hakuna vice president nyangwe akafa nhasi yechiwenga hana kwaanonotonga anyanyashungurudza mari mubayiwa vedu wei
pasidio sevhini apo totoendanaodamatipata chokwadi hainokutaura nenyaya yezimbabwe kuti zimbabwe nyaya yefreedom kuchikuri nyika yaibudiriri haisi yakabudirira isina freedom hakuna zvakadarozvo kutarisai apa tirikutochema ngematicha akabva kurohwa ari kuita kodzero yavo pamusoro pokurohwa vavaro vacho zovana mhosva ivo vachindozofunga futi pamusoro peizvozvo saka toti mune freedom munyika makadaromwe asi mutemo unotenda kuti munhu aratidzire zvisina noizi but ivo vacho varatidzira ndivochaiwa munhu akuchaya haana mhosva une mhosva ndiwo wachaiwa futi saka tikutambise nguva komana tikutambise nguva penza henyu mukomana apinde ngaapinde zvake
tinokuchingamidzai nemufaro ini ndoitwawo bhudza ndirigonde vhali muzimbabwe zvinhu zvaoma iwe ukaona uchingopiwa mari yemukadhi usingakwanisi kutenga chinhu ma1000 unongotenga zvinhu zviri chete pa1000 zvayatopera saka dai hurumende yatoonerawo zvekuita pamari dzemukadhizi watipawo musvo ari maus kana marts pamwe zvinhu zvingatifambira
makadi pastudio 7 zviya zvatogara tichitaura tichiti nyika yedu iyi yaparara vanhu vakuru vava kusvika kuzvipatara vachida kuitwa maoperation havana kana mari hurumende haivahoreri mari sezvatinoona zvinoitwa nana South Africa zvokuti munhu ava ne 60 years unenge achihora 1800 pamwedzi rands inokwana kumutengera chikafu pachitosara imwe bhajeti yekuti unokwanisa kuita zvaanenge achiita zvino izvi hurumende yezimbabwe haina chairi kupa vashandi mudhara wangu uri kugwara nechigwere chehenia zvino zvaari kugwara kudai wakaenda kuchipatara kugweru chedrifontein uko ndokunosvika ndokunzi kuchipatara ikoko panodiwa 700 yusa ende isu vana tiri kutamburavo titori kuno kunana South Africa tiri kushanda mumapurazi hakuna kana chinhu saka tingati igavhumendi wereyo isingachengetedzi vanhu vakuru vanova ndo vakavabatsira kutora nyika iyi saka chavanenge vachinzi varambe vachivhotera vanhu vakadero chii chavanovabetsera nacho kungotaura chete ngoti kwai takaenda kunogwa chimurenga pasina geni yamuri kuwana pazviri
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi
mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Sarudzo dzemaprimary elections dzange dzichifanirwa kuitwa nhasi nebato reZANU-PF dzave kuzoitwa mangwana. MuAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanosvitsa gore vachitungamira nyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.